This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 21 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato idzva rezvematongerwo enyika reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti richatambira ane nani zvake anenge achibva kune mamwe mapato akazvipira kushanda naro. Meya weguta raHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuri yavo ichatevedzera mutongo wedare repamusoro wekuti kuputswa kwedzimba zvisina mvumo yematare kumiswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe People First iro rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti richatambira ani nani zvake anenge achibva kune mamwe mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira bato reZANU-PF avo vanenge vakazvipira mukushanda naro. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri varugare gumbo vanoti kana vose vari kushungurudzwa mubato reZANU-PF kusanganisira mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasununguka kupinda mubato ravo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Tiri kutambira vanhu vese vanobva kumapato akasiyana siyana. Isu tine principle yokuti iko munhu wese anenge achibva kune mamwe mapato anofanira kugamuchira, nokuti tiri kutanga chinhu chitsva chePeople First. Saka toda kuti vanhu vese vanoda vadzingwa vadini ngavauye tibatsirane tigadzirise nyika yedu kuti urombo hwatinahwo, nzara yatinayo zvipere. Mari kunze kwenyika kune yakazara. Tinotaura navaembasi vachitaura kuti haiwa musanevekara zvenyumwe, mari iriko asi kuti hatingainvesti pane magandanga akaita zvaayo aripo iko zvino. Ava vakuru vanenge vachibva kumapato akasiyana siyana, zvikuru vanhu vakaita savana Mnangagwa, tisagara pasi somusangano, tagara pasi toongorora kuti tinovabata sei. Asi isu chisungo chedu ndechokuti hatisi takaramba munhu anoda kutijoina. Munhu wese anoda kutijoina tinomugamuchira, asi kuti tinenge tichiona kuti tamugadzika pachitubo chakadini chinoita kuti abatsire vapushe mafambiro omusangano wedu.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti chiri kutadzisa mapato anopikisa muZimbabwe kuti anga achibvisa bato reZANU-PF pachigaro inyaya yekuti hamuna kubatana. Mune zvimwe zvamuri kuitawo here kugadzirisa nyaya yakaita saiyoyo?
Isu tiri vanhu vePeople First ka. Vanhu vePeople First tinotora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana, vangava kuMDC, MDCT, People's Democratic Party, ZAPU. Vese ava tinoshanda navo. Chatinongoda chete ndechekuti une commitment here yokuti iko uchange uchishandira vanhu veZimbabwe, haikona kushandira iwe nemhuri yako chete sezvii zvatiri kuona zviri kuitika. Ndo chikuru ichocho, ukangoisa chidzidzo ichocho tiri tese.
Ramangwana rebato renyu muchitarisirawo kupinda kwamaita mune zvematongerwe nyika munoona rakadii nekuti mamwe mapato anopikisa agara anga achichemawo nekumbunyikidza kwaanoti ari kuitwa nehurumende pamwe nebato rezanupf
zvinokwanisika kuitika tisati tambudzwa hedu nenyaya iyoyo asi kuti tinotarisira kuti kuda vakaona kuti vanhu vaya vakazvibva kuda vangapindira vatigona vasati vanyanyisa kutambudzika hesi kungowana maincident here nje asi kuti tinovimba kuti isu tiri musangano worunyararo tine slogan yedu yatinoti vavaki vezimbabwe murunyararo saka isu we are a peaceful organization hati believe in violence we are quite tolerant of other people's ideas saka vachimbouya kungovi hakongozotitukaisaka zvigarira kudzimba dzedu
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato rezimbabwe people first varugare gumbo vari parunare nestudio 7 meya weguta reharare vabernard manyenyeni vanoti kanzuro yavo ichatevedzera mutongo wedare wekuti hapana dzimba dzinofanirwa kuputswa pasati pawanikwa mvumo inobva kumatare kana kuti court order izvo zvinotevera mutongo hwakapiwa nemutongi wedare repamusoro justice priscilla chigumba wekuti kanzuru pamwe nebazi rezvematunhu havafanirwi kuputsa zvivakwa zvevanhu vasina kutanga vawana tsamba kubva kumatare uyewo kutanga vazivisa varidzi vezvivakwa izvi nezvedanho ravanenge vachida kutora iri tabata vamanyenyeni kuti vatsanangure
chekutanga ndechekuti harisi donzo rekanzuru kuputsa dzimba hatisi zvinoitwa nekanzuru nemusaro chechipiri ndechekuti kanzuru inotevedzera mutemo sezvauri kutongwa kwakaitwa nedare rehighcourt ndokutongwa kuchatevedzerwa nani nani kana kanzuru inenge yasaidzirwa kuti ibatsire ichatanga irakidza vacho vavo vanenge vataura izvozvo kuti ndo zvichiita mutemo ndozvakataurana nematare akatongwa naiyo
asi tinoona kuti nguva zhinji kanzuru yanga ichipiwa zvekuita zvikuru negurukota rezvekutongwa kwematunhu kana nehurumende pachayo muchatora sei danho iroro
kutara kwaitwa nematare edzimhosva mutongo iwowo ucharatidzwa kuti unofanira kuani nani anenge akumbira kuti kanzuro inge ichipaza achikutadziro tese pamwe chete tisundirwa kutevedzera mutongo uyu
ivo vakarasikirwa nedzimba pane matanha avachatorerwawo here nekanzuro yekuvabatsira
pari zvino kwete
totarisawo kuti kanzuro ine urongwa hwekugadzira kana kuvandudza nzvimbo dzekuvakira munzvimbo dzakaita sest martins masvika papi neurongwa uhu
zvirongwa zvichinongoendera nekuenda hasati tapedza zvichakangotanga ende hapatopedza pati kutangira tikuedza kuti kana tawana imwe nyinga yako yatikukutarisakwa nehurumende tokora minda iyoyo toita nzvimbo dzekugara vanhu asi tiatisatondika kupa nzvimbo idzodzo kuna nanhingira nanhingi voedza kuchitinda nanhingi nanhingi voedza kuvaka kwete vanhu vakuchirwa mari zviri kubuda ipapo hatisizvo namusha saka isusu sekanzuro tisitaa kuita zipoparesheti zihombe ndisu nendibara vacho isusu
mune vamwe vamuri kushanda navo here masangano kana makambani
nekuti isu hatina mari yekuzopedzisa urongwa hwesehwo tinoedza kushanda nevane mari takasununguka kushanda nevese vanokushanda nezvo kupa vanhu mari ndekuvakisa dzimba atotirwa dzinto society
avanga vari meya weguta reharare vaben manyenyeni vari parunare muharare nestudio 7 sangano revashandi vehurumende reapex council rave neutungamiri hutsva zvichitevera kupera kwakaita kotoro yechikwata chaitungamira sangano iri chaitungamirwa navarichard gundani vakasarudzwa kuvesa chigaro mutsva ndamai cecilia alexander vanotungamira sangano republic service association vachitevedzerwa navaenoch paradzai veptuz munyori mutsva ndavadavid dzatsunga vanotungamira sangano recollege lecturers association of zimbabwe vamwe vari mukomiti iyi vanosanganisira vageorge mushipe vanove munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko tabata mukuru weteachers union of zimbabwe uye ndo vakanga vari munyori mukuru muchikwata chaitungamirwa navagundani vamanuel nyau kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
shonjo rapfuura iri takasangana seutungamiri hweapex council tikagara pasi tikauya neutungamiri hwedu hutsva hwataanahwo ichokwadi kuti vagundani richard nuye vakanga vari mutungamiri vatoti chairman weapex council asi kugara kwatakaita pasi Taka usaro jau tunamiri ucha wa haku tunamiri wa namayu Cecilia Alexander wanoa president we Public Service Association PSA. Iwa wabashangu wa lishanda wachitezer wa nawanunzi Enoch Paragai. Wa Enoch Paragai wariku batore Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Mashure mara Enoch Paragai tina secretary wedi ya Apex Council wakataruzwa ndila David Dasunga. Wa David Dasunga ndiyo president we College Lecturers Association of Zimbabwe wachibata wale Morgan Zinte College. Mumashure mezo tina secretary wedi information publicity uyo anonji George Mushipe. George Mushipe ndiye anonji president we Zimbabwe Democratic Teachers Union. Taba ipapo taka zochaga treasurer wedu akabva kuzimta. Tina organizing secretary wedu akabva ku Teachers Union of Zimbabwe kwandiri kutaura ndiri izvozvi. Saka kutaura kuno ukuku tatone utungamiri hutsva weApex Council unotungamirirwa namai Cecilia Alexander wekuti PSA.
Takatarisa zvichemo zvagara zviri muvashandi vehurumende. Munoona here vachizokwanisa kunge vachisimudza pamanga makasiyira?
Kutungamira ka haungotungamiri uri wega. Chako kungonzi pakata chete asi hakuzi kuti chichi chiridza. Maitichi Alexander munhu ane unyanzvi atoti experience weApex Council kwemakore akawanda chaizvo.
Vanga vari mukuru weTeachers Union of Zimbabwe vaManuel Nyawo vari parunhare muHarare neStudio 7. Yashika nguwe atino kuende sahi kuna Blessing Zulu kwa ano tipa churongwa chesu nosangana neve chidiki muupenyu wavo.
Tino kutambira ine mfaro wa tereri muchirongwa chedu chinotarisa zvirikuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na muzvare Nakai Tsuro uyo akawina mubairo pamakwikwi eNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA achikwanisa iye kuwina mubairo panyaya yekuita production kana kuti kugadzira nyaya dzemitambo. Iya inonzi pachirungu outstanding screen production. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 Nakai. Totanga nekuti makorokoto nekubudirira kuwana mubairo wepamusoro soro. Saka ungatudze kuti wakanzwa sei Nakai nekubudirira kwawakaita kuwana mubairo iwoyo?
Ndakahwina NAMA. Ndakafara chaizvo nekuti ndakambonominatwa mugore ra2012 nemumwe mutambo wandakambenge ndakaita ndikasabudirira. Saka kunge ungoriwo pakati pevanhu vanzi vari kuita zvakanaka munyika ndakafara zvisingaite plus ndakandisinga zvifungidziri. Nekuti pamanominations atanga takaitwa mutambo wangu wakanga wakaitwa 2 nominations, Best Actress neBest Screenplay. Saka takakwanisa kubva tahwina ese. Saka ndakafara zvakanyanya.
Mutambo uyu unonzi vateereri vangada kuziva?
Unonzi Mwanasikana.
Unotaura nezvei?
Mwanasikana inyaya yemwana akakura asingazive baba vake achingogara namai. Saka semwana akakurira mudhorobha pane nguva dzekuti kana mwana abva zera akazenge akutanga kubvunzawo mubvunzo akuda kuziva baba vakamubereka. Ndo paakapinda murwendo runotsvaga kumusha kwaibva baba vake kuti azivewo rejinja rake. Saka mutambo uyu une zvikamu zviviri. Saka chikamu chekutanga chitova chakahwina ichi chemwanasikana chakangotsanangura rwendo rwemwana uyu achienda kunotsvaga baba vake asi rwakatoguma asati avawana.
Ko uri kutambirwawo sei nevanhu?
Ndingati mwanasikana kubva pamitambo yese yandakanyora ndiwo mutambo watambirwa zvakanyanyisa kunyanya muno muZimbabwe. Titori ne ndingati rinonzi database riya revanhu vakawandisa more than 5,000 ende vese vakaugamuchira zvakanaka zvakanyanyisa zvekuti ndatonetswa nekuti vanhu vamirira chikamu chinotevera chemutambo.
Tichitarisa nyaya yekugadzira mafirimu nemutambo muZimbabwe zvinhu zviri nyore here?
Kugadzira mafirimu muZimbabwe zvagara zvisinyore. Kubva ndichitanga kugadzira mafirimu 2010 up to iko zvino 2016 chinhu chakaoma kunyanya. Chakaomera isusu maproducer nevatsikisi vemitambo nekuti zvinoda mari ende mari ndochi chiri kunetsa kunyanya muZimbabwe kunyanya kudivi redu isusu remitambo mari ishoma asi hurumende inenge yatiyeuka pane zvakavimbiswa gore rino ndozvataa kuti taisira mutemo ndozvicharerutsa kugadzira mitambo munyika muno asi pari zvimwe ndinoti hazvi chakati omei
ko vemakambani munomboshandawo navo here
vemakambani munyika munomu tinomuedza kuda kushanda navo asi hazvisi nyore nekuti nekuoma kwakaita upenyu munyika munomu nekushayikwa kuri kuita dzimari economic situation yedu yakatiomei saka kazhinji makambani anogona kungokubatsirai nekukupai tingati zvinwiwa zvipfeko asi pakutsikisa mitambo manje chinoimudikanwa imari nekuti kuti uunganidze vanhu mufambe zvinhu zvakaoma saka vanobatsira zvavo but kubatsira kwachona hakuna kunonoita udzamu hunenge huchidiwa mukutsikisa mitambo
ko makambani akaita sana ZBC vanobhadhara here zvakanaka kana muchinge maita mitambo yakadai
ipapo pachine dambudziko huru nekuti sebroadcaster imwe rimwe chete zvinhu zvakaoma marets acho anobva kuzbc haatoenderani nekugadzira nekubika mutambo wacho zvinhu zvakaoma nekutiwo vakaomerwawo saka hatingamboti pane rubetsero runobva kuchinhu senyuro zvachose
tinoona vamwe vanoita zvavanoita vanozopedzisirawo vakuenda kunze uko vachiratidzira zvavari kuita kazhinji vakabudirira vanokwanisa kuhwina vamwe mubayiro inozoita kuti basa rireruke uri kuedzawo here kuita izvozvo
pari zvino ndiri kutoedza ndakatoendesa mwanasikana kugermany saka ndakangomirira kuti tinzwe nhindi zvokubva ikoko kuti imbonopindawo mafestivals ikoko timboonawo kuti vangatibatsire sei kana kuti ingaandiwawo zvakaita sei ndo zvimwe zvatanyanya kutarisana nazvo pari zvino kuti mitambo yese atakutsikisa takuda kupota tichiitumirawo kumafestivals kuti ioniko etelaja pane vazhinji kune vanhu vanotsigira zvemitambo kuti pamwe tingabatsirikana
mubvunzo wekupedzisira nakai ungapo kurudziro ipi kune vechidiki vangade kupinda munyaya idzodzi dzekugadzira zvinhu zvemitambo kana kuti production
ndinongokurudzira kuti vechidiki vari kuda kupindawo mugwara rekuprodusa mafirimu rekutsikisa mitambo ngavambotsvagawo karuzivo chero kadiki diki nekuti firimu rinoitwa nepassion saka ukange wane atleast karuzivo zvinoita nyore kuti ukwanisa kupinda muindastry
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare nakai nekupinda muchirongwa chedu
mazvita
manga makateerera kubva kuna muzvare nakai tsuro uyo akakwanisa kubudirira kuhwina mumakwikwi enational arts merit awards kana kuti nama munyaya dzekugadzira mafirimu aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro gaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako sezvatinotaura makore ese kuti chinodzidzisa vechidiki. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato idzva reZimbabwe People First rinoti richatambira ani nani zvake anenge achibva kune rimwe bato akazvipira kushanda navo. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kanzuri yavo ichatevedzera mutongo wedare repamusoro wekuti kuputswa kwedzimba zvisina mvumo yematare kumiswe. Sangano revashandi vehurumende reApex Council rave neutungamiri hutsva zvichitevera kusarudzwa kwaamai Cecilia Alexander sasa chigaro mutsva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndekusiyamina Mavhilasi Muhlanganya uye.